Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateriri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu, zvita 22, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. United Nations yonyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa tsamba ichinyunyuta nemutemo uri kuda kuvandudzwa une chekuita nemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act Amendment Bill. Zimbabwe yocherechedza zuva rekubatana pakati peZANU-PF nePF ZAPU mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti kutaurirana ndiko kunoshanda asi vanopikisa vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana masere negumi nevapfumbamwe kana kuti 4819. Vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 2689 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 197,768. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine makumi maviri nematanhatu kana kuti 4,069,026. Vanhu vabaiwa nhomba kechipiri vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nemaviri zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 3,082,651. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zimbabwe nasi yacherechedza makore makumi matatu nemana panyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza mapato akarwira rusununguko rwenyika anoti PF ZAPU neZANU-PF muna 1987 mushure mekunge paita kusanzwisisana pakati pemapato aya izvo zvakauraisa vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri zvikuru kumatunhu anoti Midland neMatabeleland. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mashoko ako ekupemberera zuva iri mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza vakanyorerana chibvumirano ichi vaShakabvu Joshua Ngomo vaitungamirira PF ZAPU navaRobert Mugabe vaitungamirira ZANU PF vachiti chibvumirano ichi chakaunza runyararo nekugadzikana munyika.
We are truly grateful to these two great men. The two liberation movements, ZANU and PF ZAPU, rose to the challenge of reuniting and to rebuild from the ashes of a bloody, protracted armed struggle.
Vati Unity Accord yakaunza runyararo nekugadzikana munyika izvo zvave kuita kuti nyika ikwanise kuita budiriro nekusimudzira mararamiro everuzhinji. Vamunangagwa vati chidzidzo chikuru chinobva pane zvakaitwa navangomo navamugabe ndechekuti kupokana kwese kunogadziriswa chete nenhaurirano dzinoitwa murunyararo. vati vakazvipira kuramba vachitaura nevanhu vari matunhu akaurawa vanhu panguva yekukura hundi nechinangwa chekuona kuti marwadzo avo apodzwa. Vatiwo madzishe ari kutungamira basa iri pamwe nekuona kuti nzvimbo idzi dzasimudzirwawo sedzimwe nzvimbo munyika. Asi mutungamiriri wezapu uye ari mwana wemushakabvu vaJoshua Ngomo vasibanilizwe Ngomo vatizuva ranhasi harisiri kupemberera asi kuchema vanhu vakaurawa panguva yekukura hundi.
Tinorangarira vanhu vakaurayiwa negukura hundi, vana mai nevasikana vakarepiwa negukura hundi, vanhu vakanyamarara disappeared nekuti vari kupi nanhasi hatizive. Saka harisi zuva rekupembera iri. Isusu vezapo, isusu maZimbabwe anoda runyararo, isusu vanhu vekumidzenzi nekumateverereni. Saka hatipemberi, tiri kuchema zuva remisodzi.
Pamashoko avamunangagwa ekuti vari kusangana nekutaura nevanhu vekumatebeleland nemidlands vangomovati chakakosha kutanga kutaura nezapo nekuti vanhu vakapondwa muzita rebato iri.
Vanhu vakaurayiwa nezita rezapo, vanhu vakafira muzita rezipra, vanhu vakafira kuva masapotazi ezapo. Saka kana vachida kutaura ngavauye vetange nezapo, ndipo panotanga nyaya. Kana vachitaura nevamwe vese vese ava haiwa havari kutaura zvavo, asi vanhu chaivo vekutaura navo izapo ndivo vanhu vakafirwa, ndivo vanhu vakaurayiwa vakafirwa nevanhu.
VaAlick Gomo vati havachaona kukosha kwenational unity day nekuda kwekuchema chema nekugunun'una kuri kuita vanhu vakawanda munyika.
Tichitarisa divi rekumatebeleland kune vanhu vachiri kungochema nenyaya yekuti nyaya dzavo hadzisati dzagadziriswa. Tozotarisa matambudziko aripo iko zvinezvo ekuti vanhu vari kungonyunyutawo nekuda kwekuti kodzero dzevanhu hadzisi kunyatsoteedzerwa chaizvo chaizvo. Wotarisa zvinobuda musarudzo, vanhu vanenge vachingoti pane kubiridzirana kuripo. Wozotarisa kutukana kuripo kwemapato, vatungamiriri vemapato vacho vanofanira kunge vachitungamirira kuti vanhu vabatane vazvo vanoratidza kuti vari kukakavadzana zvakanyanyisa, hapana kuwirana kuripo.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzenge vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi rakakoshera zapo nezanhu, asi vakati vanhu vanogonawo kudzidza kubva kune zvakaitwa navangomo navamugabe. PF Sapu ndiro raiva bato guru raipikisa muna 1980 uye zvichitevera Unity Accord mapato aya akabva abatana kuva ZANU PF. Asi vamwe vaive nhengo dzezapu vasina kufara nezvaitika muZANU PF vakabuda vakadzokera kunoumba zvakare bato ravo rezapu. Zuva rakasainwa Unity Accord musi wa22 zvita 1987 rave zororo rinocherechedzwa gore rega rega musi uyu. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa mushure mokunge hurumende yatumira mauto e5th Brigade kuMidlands neMatebeleland ayo ari kupomerwa mhosva dzekuponda. Vakawanda vakafa munguva iyi vachiri vakavigwa mumakuva akawanda kana kuti ari mumigodhi iri mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Numa the United Nations ina kana kuti special rapporteurs dzinoshanda masangano anoona nezvekodzero dzevanhu musangano iri dzanyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzichiti bhiri rakaparurwa neZimbabwe kuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organization amendment bill rikatambirwa sezvarakaita rinenge richimbunyikidza zvakanyanya kodzero dzemasangano akazvimirira oga nemashandiro awo. Numa idzi dzatiwo zviri kuitwa neZimbabwe handizvo zviri kukurudzirwa kuti zviitwe paurongwa hwepasi rose hwekurwisa matororo pasi pesangano reFinancial Action Task Force kana kuti FATF. Sangano iri rakaumbwa nenyika nomwe dzakabudirira dzeG7 kuti rione kuti matororo haashandise dzimwe nyika mukufambisa mari. United Nations inoti bhiri reZimbabwe rinotyorawo chibvumirano charakaisa runyoro rwayo muna 1991 cheInternational Convention on Civil and Political Rights chinopa vanhu kodzero yekudyidzana nevanoda. Bhiri iri riri kunzi riri kutyorawo chimwe chibvumirano cheUnited Nations chekodzero dzevanhu kana kuti Declaration of Human Rights chinosungira nyika kuti dzichengetedze nekuremekedza kodzero dzevanhu. Numa idzi dzatiwo FATF yakatobuda pachena kuti zvisungo zvayo hazvifaniri kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu. United Nations inotiwo mimwe mitemo irikuda kuvandudzwa nehurumende yeZimbabwe haina kujeka zvinopa kuti iyo hurumende nematare zvigume zvongoita hazvo madirwa Georgina. Asi vachitaura neStudio 7 pakaparurwa bhiri iri gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakamboti havo uyu hausati vave mutemo uye vachiri kuda kunzwa pfungwa dzevanhu vakatiwo vari kuda kuti mari inoshandiswa nematororo isadarike nemuZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo mumwe mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Tiri kugamuchira mashoko United Nations se organization body hombe shuwa yanetseka nawo yashushika nawo nezvatiri kuitirwa muno muZimbabwe mashure atiri kuitirwa aya. Saka tiri kuzvigamuchira kuti United Nations mukanzwa yataurawo saizvozvo itinodavira kuti vari kuproposa kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuburukidza kodzero dzemaorganizations ari muZimbabwe wachazviteerera wachazvigamuchirawo tererawo ogamuchirawo advice free advice yavari kupiwa tinodavira kuti wachaigamuchira wodini woiterera mashoko avo advice yataurwa United Nations. Tinotenda chaizvo kuti UN yapindira panyaya dzakadai ndozvatagara tiri kutaura nguva yapfuurai tichizama kutaurana pachiri tega sezvizvarwa zveZimbabwe sevana wevhu.
Manga muchiti kuti semasangano anorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe
kuti zvamuri kuzama kuda kuita izvi hazvisiri pamutemo zvinochora kodzero dzakawanda zvinotikanganisira mararamiro edu asi hatisi kutererwa. Saka tinodavirawo kuti tinawo chivimbo chekuti hurumende yedu sinzi yakati mutungamiriri wenyika akati listening president todavira kuti wachaita listening kana vachateerera zvataurwawo neUnited Nations.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanga vari parunare muHarare. Bato reZANU-PF rinonzi ndiro chete risati raisa runyoro rwaro pane zvimwe zvakatenderanwa nesangano rePolitical Actors Dialogue kana kuti Poland kuti zviitwe mukuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Mamwe mapato ari muPoland gumi nemanomwe anonzi akatoisa runyoro rwavo pagwaro iri rekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Mukuru mubanzi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti ivo handivo vanotaura nezvePoland. Mashoko emunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Tinotenda nemubvunzo namashoko enyu asi nyaya dzekuPoland dzakaiswa mumaoko avachinamasa nomutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete navamangwana navamwe vatungamiriri vemusangano vari kudyidzana nekuita nhaurirano nevamwe vamapato akasiyana siyana variko kuPoland. Saka naizvozvo isu nyaya dzekuPoland hatipindiri taita vatete munobata vachinamasa vanokuzivai zvakazara panyaya yenyaya iyoyo hatina zvatiri kuziva so far. Zvoto zvinamazera sokuziva kwamunoita ichi choto chati kurei kudarika ichi.
Asi mavhiki apera vamunangagwa vakati hapana mimwe mitemo yesarudzo ichada kuvandudzwa sezvo Zimbabwe yaita zvinotarisirwa neSADC. Vachinamasa vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Kuti tinzwe nezvezvimwe zviri kuda kuvandudzwa izvi tabatawo mutungamiri webato reNCA varivo mutauriri wePoland muzvinafundo Lovemore Maduku.
Tamirira manje kuona kuti hurumende ichaita sei asi tichanyatsobudisa zvese mukaona zvatakatora zviitwe zvakawanda takati vanhu nenge vasingaoni vaya vanofanira kunzi vapuwe mano braille vavhote vazvivhotere pache zvavo kwete taataurirwezve kuvhota. Tikati hatichadi kuti vanhu vafamba vachinzi munhu wotanzi handigoni kunyora handigoni kunyora zvekuita illiterate zveasi iri nyaya yekuda kuita chitsatso chekuti munhu azovhota achiita zvaanenge akamanikidzwa neumwe kuti aite. Takati aiwa hatichazvidi izvozvozvo tete munhu angabatsirwa kuti haagoni kunyora munhu anofanira kunge aine makore anopfuura 70. Tikataura izvekuti maresults emaelection anofanira kubuda within 3 days 72 hours tobva kwazviri zvine zvitano kwanisa kubuda within 5 days. Takati izvozvo zvitiite zvakadaro. Tikatizve vanhu vemedia mapepa nau maradio vabvumidzwe nemutemo kuti vakwanise kubudisa maresults esarudzo kana abudiswa pamapolling station.
Zvinenge zvichifamba sei?
Akatoanaunzwa papolling station chero munhu adauma anaunzwa onge achimaanaunza akaanaunzwa pawadi zvakawana zvatakataura. Tikataura sezvekuti kana iri nguva yesarudzo, mapolitical parties ese anenge aine makandidates vapiwe nguva yakatarwa nemutemo kuti imwe naimwe party ine time yainopuwa pa television zvonyorwa mumutemo kwete kungotaura zviri. Zvakuti zviriko zvisiko. Tikataura zvechiti nguva yemaelections mapurisa asanga aichine simba ravanoita kana kuri kunze kwemaelection.
Muchinangana nezvipi chaizvapo?
Kwekubvumidza kana kurambidza mameeting. Tikataura futi kuti izvi harisoda kuti vanhu vangofandwa mapolitical parties makuru makura. Kuti nyika ifambe zvakanaka, munhu wega wega anenge aona at least 1% yemavhotes anenge akastwa vanofanira kuti vakwanise kufandwa nehurumende, kwete tiri kutangira pa 5%. Kudzimwe mapesende anenge aenda kupi? Saka gwaro iroro rine zvinhu zvese. Hakuna munhu muZimbabwe andofunga kuti ane dzimwe pfungwa dziri kunze kudzatakataura idzodzizi. Kana variko ngavataurawo dzavo vachinyatsobuda pachena, mabudiro aTwitter pachena iwavo. Saka tiri kuona kuti uyu urongwa hwakanaka huchatanga ihwohwo.
Sika mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakambotaura mazuva apera aya kuti hapasina mimwe mitemo yesarudzo ichada kuvandudzwa muZimbabwe.
Mutemo uchachinjwa, uchavandudzwa zvavarikutaura izvi before my election aitwa a2023. Zvekuti President Mnangagwa vakambotaura zvavarikutaura izvozvo zvekuti hapana mutemo yechinjwa, vanga vasati vapiwa zvinhu zvataifunga kuti zvinofanira kuchinjwa. Pavakataura vaiti kwanza vasitomboziva chia chiri kudiwa chacho ndechipi. Saka handifungi kuti vachadzokorora muromo iwowo kubva patataura zvatataura izvi. Zvatakatiwirana sePollard tichaendesa kwavari, nekuti tinosangana navo kuPollard. Tichataura nezvazvo, tichavataurira kuti izvi zvinhu zvinofanira kugadziriswa before my election a2023.
Mutungamiri webato reNCA vari mutauriri wePoland muzvinafundo Love Momaduku vanga vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu muBotswana, Redishwane Center for Human Rights, rinoti riri kuita nhaurirano nehurumende yeBotswana mukuedza kuti varume vashanu vari muupoteri munyika iyi vasadzokerwe kuZimbabwe zvine chisimba. Chingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kuraswa nedare repamusoro remuBotswana kwechikumbiro chevarume vashanu ava, avo vanoti vaTerence Charuma, vaBambanani Njovu, vaBroni Nokwara, vaShingirai Kademeteme, pamwe chete navaJeremia Mainga Muru. Varume ava vakanga vaendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva sezvo vanga vachiremba kudzoserwa kumusha pamwe nevamwe vaimbiwe muupoteri pamuzinda weDuku refugee camp munyika iyi vachiti kuZimbabwe kuchakaberekera ingwe. Asi dare repamusoro rakarasa chikumbiro chevarume ava richiti vakanonoka kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva uye vakatadza kupa dare zvikonzero zvinonwisa mvura kuti sei vakanonoka kutora danho iri. Gweta ranga rakamirira varume ava vaubonyi Jonasi vaudza Studio 7 parunare vari muKhaboroni kuti sangano reDishwanelo riri mubishi kuita nhaurirano nehurumende yeBotswana nechinangwa chekukumbira kuti varume ava sadzoserwe kumusha nokuti zvikapinza upenyu hwavo munjodzi.
Tinobvumirana nezvakataurwa nemutongi wedare kuti takanonoka kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva. Nokudaro isu vemutemo taakudzosera nyaya iyi kusangano reDishwanelo kuti vaite nhaurirano nehurumende yeBotswana nokuti hapana zvatichaita takatarisa mutemo.
Vanotiwa hurumende yeBotswana inofanirwa kuziva kuti pane umbo uzere hwekuti upenyu hwavo huri munjodzi sezvo varume ava vakasiya chiutondo kupotera muBotswana muna 2003. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reDishwanelo vaAndrew Matataya vaudzawo Studio 7 parunare kuti nhaurirano pakati pesangano ravo nehurumende yeBotswana dzakatanga asi varamba kutaura zvizhinji maererano nenyaya iyi.
Nyaya iyi ichiri patafura, nokudaro hapana zvizhinji zvatingataure maererano nenyaya iyi pari zvino, asi chokwadi chiripo ndechekuti tiri kuzeya nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vaThomas Kashesomusi vanoti hurumende yavo inoziva kuti kuchine kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuZimbabwe, asi vanoti hurumende yeBotswana inodzwa zvekuita nesangano rinomirira kodzero dzevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR nekuti kuti muziwe nzira yeparuware ndiye mufambi wayo.
Kana sangano re UNHCR ratsaurira kuti toita sei nevarume vashanu ava isu sehurumende yeBotswana tinoita zvakaudzwa.
Nyanzvi munyadzo kodzero dzevanhu uye varigweta rakazvimirira mukhabhoroni yeBotswana vaurayai urayai. Vanoti hurumende yeBotswana inosungirwa kutevedzera zvinenge zvabuda mumataredzi mhosva. Asi munyaya iyi vaurayai vanoti Botswana inofanira kusvaga dzimwe nzira dzekutevera zvinenge zvabuda mumatare, kwete kudzosera varume ava kuZimbabwe vachiti ikavadzosera kumusha zvichaita kuti Botswana itariswe neziso risina kunaka nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero dzevanhu.
Kana munhu akabva kuno kuBotswana akadzokera kuZimbabwe achinzi zvinhu zvanaka, wosvika unosangana ne zvakashata kana kuti zvinoita kuti upenyu hwake hupinde pakaipa. Asi iri government yaita decision yokuti kwanaka. It's a criminal act against humanity.
Studio 7 na ukwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe panyaya iyi, sezvo miri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vanga vasingabatike kusvika taenda pamhepo. Asi vachitaura pamuganhu wePlumtree nevatori venhau mushure mekudzoserwa kuvamwe vapoteri kumusha munguva pfupi yapfuura, vamukono weshuro vakati hakuna munhu achashungurudzwa kuZimbabwe pasi pehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Asi masangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe anoti hapana mutsauko uripo pakati pehurumende yavaMnangagwa nehurumende yavaimbo wemutungamiri weZimbabwe kubva paakawana kuzvitonga muna 1980 muchakabvuva Robert Gabriel Mugabe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muKhabhoroni Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti yedare reparamende yemuLibya yazivisa nhasi kuti hazvikwanisiki kuti nyika iyi iite sarudzo dzemutungamiri wenyika nemusi wechishanu. Komiti iyi inoti yabuda nechisungo ichi mushure mekutaura nevanoita zvesarudzo vematarezi mosva uye vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi vati dai dzaitwa musi wa24 ndira gore rinouya. Mukutaura mamiriro anga akaita zvinhu mugore rino, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vanoti America haina kukanganisa kuburisa mauto ayo muAfghanistan nyangwe hazvo yakashorwa zvakanyanya nevamwe. VaBlinken vatiwo America iri kuedza kuumbiridza ukama nedzimwe nyika uye vakatiwo ichatora matano kugadzirisa mamwe matambudziko ainoti ari kukonzerwa neRussia iri kupamba mamwe matunhu muUkraine. Vakurudzira Russia kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, amai Aleta Mujei Muzorewa, chiri kukurudzira vabereki kuti vasatyire kure kutsvaga nzira dzekuti vakwanise kutumira vana vavo kuzvikoro zvepamusorosoro zvemuAmerica, sezvo kuine vamwe vanobatsira nemascholarships akawanda. Amai Mujei Muzorewa vanotiwo vari kushanda nevamwe vekune dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vachivapa dzidziso pazvirongwa zvavanoita paZoom, paFacebook, WhatsApp nedzimwe nzira pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 naMai Mujei Muzorewa nezvenyaya iyi.
Chirongwa ichi ndechekubatsirana kuti vana vauye kuzodzidza kuno kuAmerica zvichiita nyore kuvabereki. Kureva kuti vanowana scholarship kana kuti vanoenda kuchikoro chisinganyanyodhuri. Nepamusana pekuti zvikoro zvemunomo zvine marenges akati kuti tinotangira pane zvinodhurisisa tigozodzika kune zvisingadhurisisi. Saka chirongwa chandinacho ndechekuti ndibatsire vabereki vane shungu dzekuti vana vaende kuchikoro kuti vasanyanyoremerwa nekuti ndikange ndisina mari yakawanda mwana wangu haende kuchikoro.
Munenge muchibatsira sei kune vabereki vanenge vakateerera kana vanavo vari kuda kuti vauye kuzodzidza iko kuno kuAmerica?
Ndinobatsira nekuedza kuti tione kuti vanopinda munzvimbo dzekutsvaga mascholarship sei. Kuvataridza kuti regai ndikupei example kuti United Methodist Church ine zvikoro zvakawanda muno muAmerica. Saka United Methodist Church munoiziva kuti Iisha mwari ye Zimbabwe. United Methodist ine vanhu vakawanda vekuZimbabwe vanotenda mairi. Asi ine zvikoro muno mazawati. Saka vese ivavo zvikoro zvese izvozvo. Zvinobatsira vana vekuZimbabwe kuti vawane chikoro nekubudirira mudzidzo zvisinganyanyi mberi vabereki vasingakwanise kubhadhara. Saka kukuruka ukama wakabvira huripo mukunamata.
Saka murikuwanikwa muchitaura sei nevabereki vari kunze kwenyika kana ivo vana vanenge vari kuda kuti vauye kuzowanikwa vachidzidza imomo muno murikushandisa chii?
Ndinoenda paFacebook pangu ndinonyora nguva nenguva ndikawana pekunzi pari kunzi pane mascholarships ari kupiwa vana ndinongoisawo paFacebook pangu paLinkedIn pangu ndinoisa koya magrupu ari muno muAmerica vana ZW, DFW, Diaspora Network. Ndopa ndinongoiso zvandinenge ndawana zvekuti vanhu vabatsirika nechikoro chinenge chine mascholarship ndinoisa panzvimbo idzodzo dzese pasocial media.
Muri kuwanikwa muchitambirwa sei nechirongwa chenyu ichi? Uyezve muri kudyidzana here nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kudyidzana nedzimwe nyika dzemuAfrica ndozvatiri kutoita zvikurusa. Zvandiri ku panana neva nezvizvarwa zvekuZimbabwe ndiri kuzvipove kune dzimwe nyika vandinozivana navo vari muno kana vari vekuZambia kana vari vekuSierra Leone kana vari vekuGhana ndinongovapo
vanenge vachida kunyatsonzwa nechirongwa chenyu ichi vanokubata ipapi.
Ndiri kuwanikwa paFacebook pangu. Munoziva kuti pane mwana akanditsvaga paFacebook, akanditsvaga paWhatsApp pangu, akanditsvaga paLinkedIn. Mwana mumwe chete, mwana iyeye ndiri kutoshanda naye, ndakamubata ruoko kuti ngatibatsiranei. Vanondiwana paFacebook vanondiwana under Aleta Mujei Muzorewa. Vanondiwana paLinkedIn vanondiwana under Aleta Muzorewa. Vanondiwana pa WhatsApp pangu iri +1 702 245 1401.
Avo vanga vari amai Aleta Mujei Muzorewa, chizvarwa cheZimbabwe chiri muLas Vegas, Nevada muno muAmerica, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, vatambi vehockey yepamusoro-soro vanotambira National Hockey League muAmerica vanonzi havachaende kumakwikwi eBeijing Winter Olympics kuChina mushure mekunge mitambo inodarika makumi mashanu muAmerica yambomiswa nekuda kwekupararira zvinotyisa kwechirwere cheCOVID-19. Nepenyuro yeESPN, mapepanhau anoti reNew York Times neWashington Post anoti sangano reNHL nevatambi vatenderana kuti vasaende kumakundano aya ari kutarisirwa kutanga muna kukadzi gore rinouya. Live Talk na 8 PM tirikutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19. United Nations yonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba ichinyunyuta nemutemo uri kuda kuvandudzwa une chekuita nemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Amendment Bill. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 22 Mphalakazi 2021 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Unit day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi unit le okukhulunywa ngayo yipi izapho kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube yilanga lisebenza kumbe ngabe liyadlisela phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathola ukuphumula
abadabuka emhlobulweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanza kwe-unit day
sithe nje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathwisha inkamba yonke njalo yamapholisa yabavala amasango lamagedi bathi hayi azisavunyelwa ukuthi kubeke ngomhlangano lo namhlanje. Mina njengebhethi kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyini intentions zakhe. Ngoba nxa besitha sikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotha emhlanganweni. Kuthenze ukuthi akho abamange eqinisweni.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbuqazo wegugurawundi obuqoqo inhlanganiso ikhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ebhethu likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. EleZimbabwe liqhuba ihlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abadabuka emhlobulweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unit Day. Abanye besithi ayizange ilethe inguquko empilweni yabathinteka ngokufuthelana okwabakhona phambilini kokulotshwa kwesivumelwano esakhokelela ekubekweni kwaleli langa njengekhefu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni emandebeleni lenkabazwe lokhu belokufuthelana okukhulu ngesivumelwano esalotshwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF SAPU leZANU besithi kasizange silethe inguquko empilweni zabo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi i-Unity Day sekulikhefu ngebizo.
I-Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi i-unity le okukhulunywa ngayo yipi izapho kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube yilanga lisebenza kumbe ngabe liyadlisela phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathola ukuphumula. Manje kade sivele siphakathi kwekhefu likhisimusi abanye vele angibona ukuthi bayakhumbula ukuthi umhlaka 22 lo yiyo i-unity day.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance umnumzana Sweven Chiroza uthi i-Unity Day ayisasizi zizalwane zeZimbabwe.
Ngoba lilanga lapho esingathi khona amalungu ezanu PF athokoza kakhulu ngalokho okwayenziwa ngumnangagwa omgabe leZANU ebantwini besiNdebeleni.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Matthew Sibanda uthi i-Unity Day yayingeyokubhula umlilo kuphela.
Abakhona yayi-unit nje kuphela ukubambanisa abantu ithi asiyibonanga uncedo layo layisebenzanga lutho ngoba yayiyinto nje kuqeda umsindo ngoba zange silubona uncedo lwabakhona kwi-unit eziprayintisane lezafu ibanje okwananakathesi nje kulokhe kungakhanye kuhle kusebenzane.
Namhlanje umongameli utshele umhlaba kunkulumo yakhe lesizwe ngelanga le-Unity Day ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba isivumelwano esalotshwa zinkokheli zamabandla e-PF SAPU leZANU. Umunye umnumzana Joshua Nkomo lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ziyagcwaliswa. Edabeni legugurawundi oluyilo oladala ukuthi kulotshwe isivumelwano lesi uthe uhulumende wakhe wenza yonke imizamo yokulungisisa ukuze inhloso yokubekwa kwaleli langa ifezeke esithi abantu kababe lokubekezela njalo bazehlise njengalokho okwenziwa zinkokheli ezaloba isivumelwano sokuthula. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe zithi ukunanzwa kweUnity Day eZimbabwe ukuchitha isikhathi ngoba ngeke kube lokuthula loba ukumanyana nxa labo abathinteka ngombhuqazo weGugurahundi bengahlawulwanga labakwenzayo bengaxolisanga lokujeziswa. Utiso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe laba bathi leli langa liqale kunanzwa ngo-1987 ngesikhathi amabandla i-PF ZAPU leZANU-PF ekhumisana umlota yimizamo yokukhohlisa labo ababulawelwa izihlobo zabo, batshiselwa imizi, abanye balinyazwa ngombhuqazwe wegugurawundi. Umcwaningi e-University of Witwatersrand eJohannesburg umnumzana Jethro Mpofu utshele umbuthano oqoqwe ngabenhlanganiso yegugurawundi Survivors for Justice ukuthi uhulumende angazikhohlisi ngokuthi kungaba lokumanyana okugcweleyo eZimbabwe.
Laba abayenza igugurawundi, they are politically benefiting from it. Nabathengisa abathengisayo babalekela phakathi lokhu bephakathi bethembeyo igugurawundi salisozelenzeo lokhu kungesabeki kweni njengama-victims kuyaqhubeka angisaleki. Lethi sipozishini impahlela zikhathelwayo lokhu esathala displacement ukubaleka kwenu ukubalekela imizi yenu lokhu elabalekayo. National culture yeZimbabwe ireflektha ilizwe elakhulunywayo.
Umnumzana Mpofu uthe okudanisayo ukuthi zinengimpawu ezikhombisa ukuthi umbhuqazwe lo ulokhu uqhubeka kwele Mandebeleni kodwa sekusetshenziswa ezinye indlela ezicatshileyo. Uthi okunye kwalokhu ngezomnotho ezimbi kakhulu kwele Mandebeleni xa uqathaniswa lezinye izabelo elizweni. Uthi ukungahlonitshwa kolimi lwesiNdebele osekuze kwafika ukuthini kuthunyelwe ababalisi abangazi ngitsho lesaga esisodwa luphawu lokuthi bakhona bafuna sitshe siphele isizwe samaNdebele. Ekhuluma enkosini munye induna yakwaMthwakazi uThulani Jubane uthe imizamo kahulumende yokuzikhethela abakhokhela ukusonjululwa kodaba lwegugurawundi ngenhloso yokuthi abantu bakhohlwe ngalo umbhuqazwe ayingeke isebenze.
Kufuna bekhumbule ukuthi umenzi uyakhohlwa umenzi wakakhona. Nabo bebecabanga ukuthi umebise sakhona ngoba kwathi wakhona forgive and forget. How can you forget into ebuhlungu kangaka abazali bakho beshiselwendlini ophelile umntwana ubabona behlaba umkhulu phaa kwamalanga bomlilo besikhona ngelilanga. You must forgive and forget. Hayi noleyo ngeyenzela.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeGugurawundi Survivors for Justice uNkosazana noMagugu Khumalo uthi kunyamalala kwabantu, ukutshiswa kwemizi, ukudlengulwa abesifazane nokudutshulwa kwabantu umphakathi ubhekile akusonto engalungiswa ngobukhokheli bukahulumende owayekhokhela lesi sihluku.
Ama-victims awe Gugurawundi labo abafayo nalabo abasaphila basakhala nanamhlanje bekhalela ukulungiswa ongakenzeki. Kodwa ngokubona kwethu umbhuqazi awuzange waphela nhlobo, watshintsha indlela owawusenza ngayo nanamhlanje usakhona. Kungakho-ke bekeleli langa sigubha lelo langa sisho futhi ukuthi namaya sayinwa iunity accord mhla ka 22 December ayikho iunity eyaba khona.
Kodwa ke enkulumeni yakhe ukuthakazelela lolu suku lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uncomeleli langa lomanyano wathi selenze umsebenzi omkhulu wokumanyanisa isizwe. Uthi osekufanele khathesi ukuthi lisuswe embalini yokulwisana okwaba khona lifakwe kumanyano wenhlelo zentuthuko. Uthe yena ngokwakhe mathupha uzimisele ukwenza konke akwenelisayo kugoqela ukukhulumisana labantu abonelwayo ngenhloso yokukhipha intukuthelo lobunye ububi obatshiywa umbhuqazwe. Uhulumende wabumba iqula le-National Peace and Reconciliation Commission le-Matabeleland Collective ngenhloso yokuthi kuncediswe bonke abachaphazwa iGugurawundi. Kodwa iningi labantu abathokozi ngamalunga ale ikomishini langokuthi yabunjwa uhulumende athi umphakathi onelwayo. Mesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe weGugurawundi obuqoqwe yinhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhejuli kaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhejuli kaZulu ngeviki edluleyo babhalele abomthetho bebazisa ngombuthano lo bangatholi impendulo. lamhla bavinjelwe ukuqhubekela phambili ngohlelo lwabo ngabomthetho. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebhethu likaZulu, umnumzana Thamsa Nqancube, uchasisa ngokwenzakala namhla.
Sithe nje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathwitsha inkamba yonke njalo yamapholisa yaa bavala amasango lamagedi bathi hayi azisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano wethu namhlanje. Mina njengebhethi kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye intention zakhe, ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo eyinye igugurawundi encane ukuthi izosixotsha emhlanganweni kutshengisa ukuthi akho abamange eqinisweni.
Umnumzana Vivian Siziba owebandla lezaphu uthandabuza ngokuzimisela kukahulumende ekulungiseni udaba lwegugurawundi.
Kuyadanisa ukuthi upresident wakhuluma wakubeka obala ukuthi hayi abantu bangakhuluma ngegugurawundi akusinto okumele abantu baboshelwe ngayo. Manje isimanga yokuthi khathi manje nxa sebevalela abantu ukuthi bahlangane bakhumbule abanye baba abatshonayo, icala lakhona sekuyini? Yena luhulumende vele uzimisele yini ukuthi alungise lolu daba? Sekusobala ukuthi vele into leka kulalutho alulungisayo, njalo ukuthi basinqabele ngendlela enjalo kutshengisa ukuthi isisekelo sombuso vele abasihloniphi ngisho lakancane.
Ingcwethi wezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi okwenziwe ngabomthetho kuyisimanga.
Kuyinto esingakhangelelanga kuZimbabwe ele independence ele nkululeko, kodwa kumqoka nxa sikhumbula ilanga leli ikukhumbula ukubana Nkomo laye wengasela choice, kwakuyi-peace accord liyana kwenziwa ukubana abantu bengaqhubeki bebulawa ngesikhathi sona lesampo.
Asanelisanga ukukhuluma lamapholisa ngoba isikhulumeli sabo besingadobhi ucingo. Abantu abalahlekelwa impilo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi babikwa bezinkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. Sekuyiminyaka engamachumi amathathu lane wabhalelwana isivumelwano sokumanyana kwebandla lezaphu lezanu, okulapho okwagcina kuphuma khona ibandla lomanyano elezanu PF emizameni yokumisa ukufuthelana okwakuselizweni ngaleso sikhathi lokubulawa kwabantu emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe ngamasotsha ayelocuku ayefundiswe ezebutho kwele North Korea. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi isivumelwano lesi kasizange siqede ukufuthelana phakathi kwabadabuka ezigabeni ezehlelwa ngombhuqazwe labadabuka kwezinye izigaba, ngoba besithi kabazwisisi okwabehlelayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanye la okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika wethule umbiko izolo wokuqinisa imizamo kahulumende wakhe yokumelana lobhubhane lwe-coronavirus. Embikweni wakhe uthe uhulumende wakhe usethumela incwadi zezempilakahle ezibhedlela ezibhekane lobunzima wokusilela kwabelaphi kanye lokwengeza isilinganiso samakhisi okuhlola ukubana umuntu ulegciwane leli loba hatshi, ama-COVID-19 test kits. Abenhlanganiso elawula umdlalo owe-hockey kwelemelika e-National Hockey League sebebe yinhlanganiso yakuqala ukumisa imidlalo ngenxa yokuqansa kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 elizweni. Kusukisela namhlanje imidlalo yonke eye-hockey isike yamiswa kulandela ukuqansa kwenani labadlali asebebanjwe yi-COVID-19. Ucwaningo olwenziwa kwele South Africa lubikwa luveza ukubana labo abatholakala belomkhakha omusha we-Omicron kababi lenhlungu ezimbi ezingabalalisa ezibhedlela nxa uqhathaniswa nomhlobo owe-Delta variant. Ingcwethi zesayensi zithi lokhu kungabe kubangelwa yukuthi mhlawumbe iningi labantu selahlatshwa ijekiseni yokuzivikela eye-vaccine.
Ele Zimbabwe likuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Le inhlolisiso ikhokhelwa ngabenhlanganiso ezimeleyo e-Charles River Medical Group besebenzisana lezinye inhlangothi zikahulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli we-CRMG uDr. Tariro Makadzange uthi ijekiseni abalishuzisisayo phansi kohlelo lwe-Zimcovax yalungiswa ngabe-Serum Institute yakwele India njalo ngokwakuqala ukubona kusenziwa eZimbabwe.
This would be a good vaccine to test out and see if it works well and could potentially be a nice solution for this part of the world.
Lo ungaba ngumhlobo ejekiseni lokuzivikela elihle ukuthi silizame ukuthi lisebenza kuhle na njalo lokuthi kungaba indlela elungele umhlubulo womhlaba.
Omunye wabasebenza lo Dr. Makadzange kulolu hlelo uDr. Admire Shupeni uthi ijekiseni abayilolongayo ayiqondananga lomhlobo owodwa we-COVID-19.
Pane mhando yatinoti ye-Wuhan ipo ye-China.
Kulomhlobo othiwa ngowe-Wuhan endaweni yakwele China. Kulomunye njalo umhlobo osiwubiza ngelokuthi yi-Beta variant owavuka endaweni ye-South Africa. Kungakho khonoko yikho okwenza ukuthi behlukane lamanye amajekiseni okuzivikela esiwuthola okwamanje aqondana lomhlobo owodwa owe-D1. Ehlobo lwe-Wuhan variant olwavuka endaweni yakwele China.
UDr. Shupeni uthi inhlolisiso yabo isasekusigaba sakuqala. Njalo izaqhubekela phambili kuphela nxa kuthe kwabonakala ukuba akuyikulimaza abantu lokho okuyabe kutholakele. Uthi basebenzisana labenhlanganiso ezigoqela e-Medical Research Council of Zimbabwe, Medicines Control Authority of Zimbabwe, Layer Research Council of Zimbabwe. Njalo zontathu inhlanganiso ziyasuthiseka ngokuqhutshwa kwalinhlolisiso. Esinye isakhamuzi semzini we-Cordry Park kobulawayo, uMnumzana Abel Masina upha umbono wakhe phezu kwalenhlolisiso.
Ingxa ingaba khona ivaccine e-corona isenziwa ngama-Africans, isenziwa njengokuthi yenziwe eZimbabwe la. Kuyabe kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza labantu bangacabangela into eziningi ukuthi la ma-vaccine esiwathola ngaphandle ukuthi maybe asenza ukhona angasenza kukhona thina okubi. Kuyasenza singakhathazeki engqondweni. Ngoba sabe sikwazi ukuthi i-vaccine le yenziwe khonapha, yenziwe yizizalwane zakhonapha, khona hayi into enhle kakhona.
Asanelisanga ukuxhumana lophethe uhlangothi olubona ngenhlelo zobhubhane lwe-COVID-19 elizweni, uDr. Agnes Mawomva, njengoba bekuthiwa ubesemhlanganweni. Kule mihlobo ethoba minwe mbili yokuvikela imikhuhlane eseyavunyelwa ngabe World Health Organization, WHO, ukuthi isetshenziswe emhlabeni wonke jikelele. Njalo ele Zimbabwe lisebenzisa kakhulu owe Sinopharm lowe Sinovac wakwele China. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Kwezemidlalo imuli yeqembu lenguqu yele Highlanders namhlanje iqhube umcimbi wokubonga ophathe izikhundla ezehlukeneyo zobuqondisi kuleli qembu lakwezinye inhlanganiso. UNdumiso Gumede ngomsebenzi awenzele umdlalo wenguqu empilweni yakhe. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni komcimbi lo oqhutshelwe e-Clubhouse ye-Highlanders, uGumede uthe akalawo amazwi okubonga akwenzelwe ngabalandeli beqembu leli. Obemele abadlali ababedlalela iqembu le-Highlanders asebathatha umhlala phansi unetsayi moyo utshele uZulu obethe gwaqa kulomkhosi ukuba uGumede ubaphucule kakhulu ngesikhathi engumgcini sihlalo weqembu le-Highlanders.
Mina on behalf of the former players sithanda ukuthi singama-players sithanda ukumbonga uGumede ngoba asenzela khona wasishiya sikwelinye ibanga eliphezulu yebo siyakwazi sina saqala ukudlala kwakungala mali enkulu ebhadalwayo kodwa ama rewards ayawa organizer ayimangalisa.
Umsekeli kasodolobho wakobulawayo uMlandu Ncube yena ukhuthaze abasakhulayo ukuba belandele isibonelo esenziwe ngugumede sokusebenzela umphakathi.
Lokho kuhle kakhulu njalo kukhuthaza abantu bakobulawayo ukubana siboyazisana sisaphila ukwenzela ukuthi abazayo abancane bebekwazi ukusebenzela isizwe. Ukuthi ukusebenzela isizwe kuqakathe kungakanani. Siyayibonga iminyaka kagumede yokusebenza esizweni njalo simfihlisela iminyaka eminingi aqhubeke esebenzela iHighlanders asebenzela uBulawayo. Asebenzele izimbabwe yonke jikelele kwabancane sithi hayi bonke lifunde ukuthi uyakwazi ukusebenzela isizwe kungelambadala.
Umkhosi wokubonga uGumede ngokusebenzela akwenze iqembu leHighlanders uqoqwe ngabalandeli baleli qembu abakumagumbi amane omhlaba. Iqembu leHighlanders lithole iClubhouse lapho kuqhutshelwe khona umcimbi wanamhla, ihofisi kanye lendlu yeseluveve yokuhlala nxa iqembu lilungiselela imidlalo ngesikhathi uGumede engumgcinisihlalo waleli qembu. Utshilo kodwa wathi lokhu kwenzakala ngoba isebenzisana kuhle labanye ayelabo bezinkokheli zeqembu osaziwayo bekhona emcimbini wanamhlanje ngababalisa uChinga Dube obekunguye umhlonitshwa kanye labadlali labaqeqeshi abaludumo ababalisa uGibson Omela, uBenjani Marwari, uHarrington Shereni, uMatinda Ndlovu kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa silo umculi womdumo werumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe Lemanza Mnyama Sounds. Untungamile inkomo we Studio 7 usethulela lolu daba.
Ka Christopher Mazolo Ncube elesihloko esithi kunzima empilweni. Nansi linsizo yakumamina etsholotsho izethula.
Salbonani, salbonani mahlabezulu kuzindawo zonke ezibabha ekhaya lapho enzalwa khona nalapho eSouth Africa lapho engihlehle ngakhona. Abanye bayazibuza ukuthi kanti ngubani lona ozibiza ngemanzi amnyama. Imanzi amnyama ligama engingalithanda kakhulu ngoba ngumfula engikhulele kiwo, nginatha amanzi akhona, ngumfula nje engithi ngengikhule nje ngenza yonke into kiwo.
Usulesikhathi esinganani usemculweni?
Kudala ngisendimeni yomculo, kudala ngihamba le ndima. Awuqala ekhaya ngisasemncane, asenguyekela ngoba isimo sasingekho kahle. Ngabuya ngaqhubeka ngaza ngapha eSouth Africa, ngabuya ngadibana nendodana kamamkandla. Ngaqala lapha engangigcine khona, ngaqhubeka le ndodana kamamkandla, sasebenza sonke kahle, sisebenze sonke kahle kuma-albhamu wonke lawa awakhiphileyo, ngisho neyanale yamanje ayikhiphile, bengisebenza naye, besebenza kahle kakhulu.
Uthi wena kunzima empilweni, ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Izinto ziyenzeka empilweni, ezinye siyazibona zisenzeka, ikhona engakhetha ukubhala isihloko sasathi kunzima empilweni ngoba kuningi osokwenzakela empilweni yami okungiphatha kahle nokungamphathi kahle, nengibona kuphatha abantu kubi kwenzakala ebantwini njengoba siphila nje.
Mawufuna
kini umculo uyatholakala enambeni +27 7 66 9 77 326. Ngiphinde +27 766 977 326. Yikho lapho engitholakala khona, nakubo Facebook khona, naku WhatsApp, nakuma music store uthola umculo wami. Cela isupport ukuze ngiqhubekele phambili kubo bonke abantu bakithi.
Hayi ke siyabonga Christopher Mazolo Ncube, hamba leqembu lakhe lapho elemanzi amnyama sounds.
Esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abadabuka emhlobolweni weMandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe weGugurahound obuqoqwa yinhlanganiso eyebhejhu likaZulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. EleZimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho ukwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umProphetess Jeremiah isithi asidibaneni ngo-8:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.